manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 28 2023 ndinodzokorora 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvitenderwi kusagarisana nevamwe zvakanaka especially kuvana zvose nemadzimai. Kuvarume zvavakuitikawo nekuti varume takasikwa takadaro kuti hatikwanisi kubuda pachena kati. They are being encouraged also kuti vareport.
Hurumende yozeya dambudziko rekushamika kwemvura muguta reBulawayo.
Nika yedu yava kufambiswa nenzira dzisingakoshese kana kuremekedza mutemo nokudaro pamizvo zvikwanisange zvakaitika zvizvo kuti avo vainge vachifarisa nyaya iyi kudaro pasi vaitoziva kuti hapana mhosva asi vachida zvavo kungoshungurudza muzvare mahere
dare repamusoro rehaikoti rinorasa mhosva yakanga yabatwa nayo vaive mumiriri weMount Pleasant muparamende muzvare fadzai mahere yekuti vakatenderedza nyaya yemanyepo America yobatsira kurwisa dambudziko remhirizhonga muDzimba. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuka vanoti chikumbiro chekanzuro yeguta reBulawayo chekuti kushomeka kwemvura muguta iri kuonekwe sedambudziko rinoda kugadziriswa nekukasika kana kuti national emergency chichatambirwa chete mushure mezvichabuda muongororo ichaitwa necommittee yakasarudzwa nebazi ravo kuti ione nezvekuwaniswa kwemvura yakakwana muguta iri. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Taura natapiwe nao, mushure memusangano wavaita, nenhengo dzekomiti inoona nezvekuvandudzwa kwenzira dzekuwanisa vanhu mvura, kana kuti Technical Committee on Improving Water Supply, Dr. Masuka vati, vanoziva chose kuti dambudziko rekushaikwa kwemvura muguta reBulawayo riri kunyanya gore rino nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Asi vati hurumende haingakasiki kutambira chikumbiro chekanzuro yeguta iri chekuti dambudziko iri rinzira ipisisa zvikuru pasati paitwa ongororo yakakwana.
Tatikweta hatipakwanisi kuita izvozvo. Tina madhamu akawanda atisingazivi kuti mvura yasaramo yanotikwanisa here kusvika mwaka unotevera. Izvozvi tati ava vanoongorora vana mazvikokota vamhanye ikoko vatitaurire kuti tikabatanidza kwenyama njoyo vaakwifa nebese madhamaya hatikwanisi kuwana mvura here inosvika mwaka unotevera.
Guta reBulawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu asi pari zvino riri kungowana kubva kumatatu chete anoti Insiza, Inyankuni nemuchavezi nekuti mamwe matatu haachina mvura yakakwana. Kanzuru inoti pari zvino madhamu ayo mune mvura inosvika zvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana inove shoma zvikuru zvichienzaniswa nezvikamu zvinopfuura makumi manomwe kubva muzana zvemvura inosiwanikwa mumadhamu panguva ino yegore. Dr. Masuka vati komiti yekubatsira kuti guta reBulawayo iwane mvura yave kuzowedzerwa mamwe mazuva vakatiwo dhamu guru riri kuvakwa reGwaishangani ndiro richapedza matambudziko ekushayikwa kwemvura muguta iri.
Kune denda rekorera saka hurumende yaunza kuno mishina inochera mabhoro miviri saka kwawanikwa nzvimbo dzinoita makumi masere nenhatu dzokuchera.
Vakambovesa chigaro vesangano reBulawayo Progressive Residents Association vaAmbrose Muli vaudza Studio 7 kuti hurumende haina chikonzero chekukweva tsoka pakuti dambudziko rekushayikwa kwemvura muBulawayo rinzira ipisisa zvikuru.
Kana tichitaura nezvemvura tiri kutaura nezveupenyu hwevanhu. Tichitaura izvozvi vagari vakaomerwa, vamwe vanopedza vhiki vasina kuwana mvura ndiyo matambudziko atakatarisana nawo. Ndiko kusaka vamwe vanhu vachizoita pfungwa dzekuti isu vanhu vekuno kuvulawayo kana kumatunhu ematepeleland hurumende haina basa nesu. Izvozvi zvinotishungurudza.
Meya weguta rebulawayo vadavid Coltart vatsinhira kuti dambudziko rakatarisana neguta panyaya yemvura igukutu.
As I said time and time again, this is not a partisan issue. This is an issue that concerns all citizens, and it is critically important in this time of drought that we ensure that our citizens and the city does not run out of
money. Inechekuita neupenyu hwevanhu vose zvakakosha zvikuru panguva ino yekupisa kwakadai kuti tione kuti vagari havashayi mvura zvachose.
Pari zvino vagari vari kuwana mvura kwapera mazuva ari pakati pesvondo kana masvondo maviri zvekuti vave kurarama nezvibhorani. Kushaikwa kwemvura uku kuri kupa kuti nyanzvi dzezveutano dzityire kupararira kwechirwere chekorera chauraya vanhu 561 kana kuti 561 kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Dare repamusoro rehigh court nasirarasa mhosva yakanga yabatwa nayo vaive mumiriri weMount Pleasant mudare reparamende uye vaive mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere yekuti vakafambisa mashoko emanyepo pakuti mapurisa ainge arova mumwe mwana ainge akaberekwa naamai vake kumusana akafa muHarare. Dare iri rati dare repasi raMajor Street rakarisva pakubata muzvare Mahere nemhosva sezvo mhosva iyi yakabviswa mubumbiro remitemo. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti zvakaitwa nemapurisa zvekusunga muzvare Mahere nekuvaendesa kujeri rechikurubhi kwaiva kuvambunyikidza. Vamwe vakabatwa nemhosva iyi mutori wenhau Hopewell Chingono nevaimirira Zengeza West mudare reparamende vaJob Sikala. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata rimwe gweta ramuzvare Mahere vaChris Mike.
Nhasi dare guru reHigh Court kuchitongwa navachikowero navakwenda vazosimudzira nhau iyoyi yekuti muzvare Mahere haaifaniranga akasungwa kana kutongwa kana kubatwa nemhosva pamusoro pekuti hakusisina mhosva inonzi kufambisa manyepo mukati nemitemo yeZimbabwe.
Zvinofamba sei pakuti kana dare repamusoro richiti iyi haisisiri mhosva asi vanhu vachiramba vachibatwa nemhosva iyoyo?
Totongoti dzimwe nguva kusanzwisisa mutemo kwevanenge vachifambisa nyaya kudare repasi zvinokwanisikawo zvakare kuti vanogona kunge vachitoziva zvavo kuti hapana mhosva asi nekuda kwemamiriro akaita nyika yedu zvongonzi tinoenderera mberi munonzwa vanhu vachimbogunun'una kuti nyika yedu yava kufambiswa nenzira dzisingakoshese kana kuremekedza mutemo. Nokudaro pamitizvo zvinokwanisange zvakaitika izvozvo kuti avo vainge vachifambisa nyaya idzi kudare repasi vaitoziva kuti hapana mhosva asi vachida zvavo kungoshungurudza muzvare Mahere. Tose toziva kuti muzvare Mahere anga ari mutungamiri wezvematongerwo enyika achive mutauriri nebato guru rekupikisa.
Muchitaura navo muzvare Mahere pane mukana here wekuti vachada kuripwa pane zvavakaitwa izvi? Zviri kufamba sei?
Zvino matare edu emunyika muno zvinowanzosimitsei kuti vanhu varipwe kukanganisirwa kwavanenge vaitwa asi dziriko nyaya dzakati wandei apo vanga vakanganisirwa nehurumende vaipiwa muripo. Saka muzvare Mahere vari kuzeya nyaya iyi nekuti mutongo wabuda nhasi mangwanani.
Vanga vari gweta uye vari nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaChris Mike vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Apo dambudziko remhirizhonga mudzimba riri kuramba richipararira munyika, hurumende ichishanda neAmerica neUnited Nations iri kusimbaradza zvirongwa zvekuderedza dambudziko iri uye kubatsira vanenge vasangana nemhirizhonga. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kumuzinda weUNICEF muHarare, uko UNICEF yanga ichitambidza bazi rezveutano rehurumende yeZimbabwe mudziyo yakasiyana-siyana yayakatengerwa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reUnited States Agency for International Development USAID, chipangamazano mubaziri. Amai Natalie Cruz Levy vati chakanyanyokoshesa ndechekuti Zimbabwe ikwanise kupedza dambudziko remhirizhonga.
So while response mechanisms are incredibly important, we must continue to focus on prevention, including discouraging perpetrators from offending in the first place.
Kunyangwe zvazvo zvakakosha kuti tipe rubatsiro kune vawirwa nedambudziko remhirizhonga, tinofanirwa kuramba takatsungirira kudzivirira mhirizhonga, kusanganisira kuti tikurudzire vapari vemhosva iyi kuti vasaite mhirizhonga.
Mumiririri weUNICEF muZimbabwe, Dr. Tajudin Oyewale, vatiwo kuti vanosangana nedambudziko remhirizhonga vabatsirikane, zvinoda kuona kuti kuzvipatara kune zvikwanisiro.
It is therefore critical that health institutions are equipped.
Zvakakosha kuti zvipatara zviwanise zvekushandisa kuti vakwanise kubatsira vanenge vasangana nedambudziko remhirizhonga.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano Vasleyman Timios Kwidini vachitaura pachiitiko ichi, vatiwo kupedza dambudziko remhirizhonga munyika, vanenge vawirwa nedambudziko iri vanofanirwa kumhanyara kumapurisa.
Kuita kuti isusu kana whoever abatwa as a perpetrator, there's a stiffer penalty inopiwa munhu kuti anyatsonzwisisa kuti hazvitenderwi kusagarisana nevamwe zvakanaka, especially kuvana zvose nemadzimai. Kuvarume zvakuitikawo, nekutiwo varume takasikwa takadarowo kuti hatikwanisi kubuda pachena, but they are being encouraged also kuti vareport.
Vatiwo hurumende nezvirongwa zvakadai sekuwanisa vanhu manhamba ekufona pachena kuti vamhanyare mhirizhonga. Zvipatara zvichabatsirwa nemudziyo iyi, iyo inosanganisira mabhuku ekuverenga, zvekuridza mumanzi, mabhora ekutambisa anobatsira kupedza kushushikana, zvekunyoresa nezvimwewo zvinosanganisira mawadhi evane zvipatara zvinoti Salimu Gabe, Parirenyatwa, Mbilo, United Blawayo Hospital, Mashingo Provincial Hospital, Pindura, Chinoi neMarondera. Mumwedzi gumi yekutanga kwegore rapera, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakati vanhu vanodarika makumi matatu nemumwe kunyanya madzimai vakaurayiwa nokuda kwemhirizhonga yemudzimba. UNICEF inotiwo madzimai nevanasikana vari pakati pemakore gumi mashanu nemakumi mana nemapfumbamwe vanosangana nemhirizhonga inosanganisira kubatwa chibharo, kumbunyikidzwa uye kushungurudzwa mupfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vakaremara munyika vari kunyunyuta kuti matare edzimhosva mazhinji haana zvikwanisiro kana vaturikiri vanobatsira kuti nyaya dzavanenge vamhanyara kana kumhanyarirwa dzitongwe. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevakadai ndiamai Kudzanai Karota, avo vane nyaya yavo yakanga yaraswa gore rapera nekuti dare remadziridzwa mutoko rakanga risina muturikiri wemutauro wekushandisa maoko kana kuti sign language. Amai Karota vakanga vaendesa nyaya yavo yekurohwa kwavaiti vainge vaitwa vakatyorwa ruoko nemukuru wechikoro chekachimana primary school vatendai Nyambuya pamusangano wavabereki uyo wakaitwa Bopoto. Vakazotura mafemo mazuva mashoma apera apo sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR rakapindira rikanyora tsamba kuvakuru vedare richikumbira kuti patsvagwe muturikiri. Gweta reZLHR vaKelvin Kabaya vari kumirira amai Karota vanoti mukuru wevatongi vemamagistrate mudunhu remashonaland east amai Sekai Chiundura vakapindura tsamba yavo vachiti nyaya iyi yave kunzikwa sezvo vakazowana muturikiri.
So patakanyora tsamba takazowana mhinduro yakanaka kuna provincial head we Judicial Service Commission vanova Media Msika Echubra wachitaura kuti wakanga waona tsamba yedu uyezve wachitaura kuti wakanga interpreta kanayo saka izvezvi tangotangomirira kuti paaiswe zuva rerekodi
izvi zviri kuitikawo kune vamwe vakawanda vakaremara munyika avo vanenge vasina rombo rekubatsirwa nemasangano akaita sezlhr mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevakaremara renational association of societies for the care of handicapped kana kuti nasco amai Joyce Matara vanoti kushayikwa kwezvikwanisiro kutyora kodzero dzevakaremara idzo dziri muchikamu 69.3 chebumbiro renyika
kunyange mutemo wepasi rese wakanangana navanhu vakaremara unotaura paarticle 30 kuti vanhu vakaremara vane kodzero yekuwaniswa justice yokuwanawo zvakaringana navo panyaya yekodzero iyoyi
amai matara vatiwo vari kushanda nekomishen inoona nezvemashandiro ematare yejudicial service commission kana kuti jsc munyori mubazi rehurumende rinoona nezvematare rejsc vaota chikwana vati vange vari mumusangano vakati tibate mutauriri webazi ravo vadhaniel nemukuyu avo vakati vanoda nguva yakawanda yekuita tsvakurudzo nezvenyaya iyi mukuru webasa musangano reInstitute for Community Development kana kuti ICOD muzvare vongaiti naro vari kukurudzira hurumende kuti idzidzise vashandi vekumatare edzimhosva pamwe nemapurisa mitauro yevakaremara kuti zvireruke
isu seicode tinokurudzira hurumende kuti idzidzise vashandi vayo kubva kumapurisa kusvika kuvatongi vemhosva kuti vasasarudza kana kutarisira vanhu vane urema pasi
mumwe anorwira kodzero dzevakaremara akazvimirira amai Teresa Hungwe vanoti kunze kwekushayikwa kwezvikwanisiro vanosangana dambudziko rekusarudzwa nekutarisirwa pasi nevashandi vekumatare
whatever you say dzimwe nguva unotonzi iwe waimbozviitirei kana ukabirwa uri mubhizinesi unonzi murimbozviitirei nedisability so already they think kuti haufaniri kuparticipata mainstream community nekuti waita disability kana ukaparticipata ukazosangana nezvaunosangana nazvo yotonzi that's your own challenge
vanomirira vakaremara mudare resenate vaishmael zvo vanoti vari kusunda kuti kugadzirwe mutemo wekuti mutauro wemaoko kana kuti sign language udzidziswe vanhu vese kubva kuzvikoro kuti vasingatauri nekunzwa vasazonetseka munyika hatina kukwanisa kunzwa udivi regurukota rezvemutemo vazeyambi ziyambi avanga vasingadairi nhare yavo kana kupindura mibvunzo yedu ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mtimba
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika veruzhinji vachaungana nechishanu pane imwe chechi mumoscow kurussia vachichema vaimbo wemutungamiri webato rinopikisa munyika iyi vaalexei navalny vakafira mujeri kunyange hazvo pasati pazivikanwa kuti mapurisa achaedza here kurambidza vanhu kuungana parufu urwu muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana vezimbabwe vari kunze kwenyika nhasi tine hurukuro nechizvarwa chezimbabwe vabert chidhuza vanove mukuru pane imwe kambani inoita zveunyanzvi hwemakombiyuta kana kuti it director iri kubaltimore mudunhu remaryland muno muamerica vachidhuza vane mudzimai nevana vaviri vanobatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichida kuziva nzira dzekupinda nadzo mune zvemakombiyuta. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Ndiri director pakambani iri muno muBaltimore inoshandira hurumende yemuno muAmerica. Tinogadzira my health information systems, the IT services. Ikokozve futi tinoita mabasa ekugadzira ma software systems TSA kuma airport kwamunofamba uko pamunenge muchichekawo mapassport muchipinda kana kubuda munyika.
Tanzwa kuti musati mauya kuno kuAmerica makambogara kuEngland. Basa ramuri kuita kuno ndoramaibata here kwakare kuEngland?
Ndakagara kuEngland but IT ndakazoitanga papaya pekutanga munongozvawo kana uchipotera nyika tsiri dzako unombokia kia. Saka ndakazochinja because original qualification yangu ngari marketing management but kazo kumborerwa tikaenda ku UK ndakaenda kuchikoro ikoko kunoita computer science. Ndoo pandakazotanga basa reIT randakazoramba ndichiita continue patikauya kuno kusvikana zvino.
Muri kubatsirawo sei vamwe vana veZimbabwe vangave vari muno mudiaspora kana kumusha?
Uyo mubvunzo wakanaka nekuti Mwari akakupawo mukana. Chinenge chachijana chako uchokupawa vamwe mikana. Saka mazuva ano inini mabatsiro andokuita ndeyekupa vana vekuZimbabwe mainternship. Saka mukutaura izvezvi tinotoone vana vaviri vandinawo vandinoshanda nawo pabasa pangu mauniversity students ari kuitawo iyoyo computer science. Saka ndovabatsira mumastudies avo kuuniversity ikoko and then ndovapawo basa through internship program yopabasa pangu kuti vaitewo mapracticals. And zvakanaka pakuti muno muAmerica ukagonawo basa rako vano muno vanoda kukuchengeta.
Kukumusha mune dzimwe nzira dzamuri kubatsira nadzo here?
Hongu, kumusha pane nzira dzatinobatsirawo because social responsibility chinhu chiri important, chinokosha vakandemiri. Kumba takamboendeserawo makombiyuta kune vana vanoshaya vari kumahigh school. Vanenge vachidawo makombiyuta but vasina mari dzacho dzekuatenga. And tiri nhengo futi yebato reCOSDA riri muno muAmerica runobatsira vanotambura nevanoshaya kumba. Mukutaura kuno maprojects eCOSDA achakati pane one yakatombotungamirwa nemudzimai wangu yekunopa kliniki yekwavanobva kupokoteke masupplies echipatara nekuti vanga vasina patikapedzisira kuendako. Saka zvakatibata-batawo tikaita through vana vangu nemudzimai tichitsigirwa neveCOSDA ivava.
Ishoko ripi ramungada kusiyira vateereri?
Ngatibatanei semaZimbabweans. Ngatibatsiranei semaZimbabweans. Ngatisimudziranei semaZimbabweans. Nekuti hakuna mumwe munhu weimwe nyika achazotidaro asati abatsira kana kusimudzirawo wekwake.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaBert Chiduza vari parunare muBaltimore mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7. Mamwe mapazi ehurumende yeAmerica atarisana nekumbovharwa mukati memazuva maviri kana mutungamiri wenyika vaJoe Biden nenhengo dzeparamende dzemapato ose vakatadza kuwirirana panyaya yebudget. Vashandi vanogona kutora mazuva vasina kubhadharwa. Mukuseya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvemabhizimusi vachidzidzisa paDeVry University muchinafundo Elliot Masocha.
MuAmerica kuvharwa kwehurumende kana kuti government shutdown inowanza yakonzerwa nokusawirirana kwemapato maviri. Democrats ari kutonga ike zvino ava Biden nemaRepublican panyaya dzokuti vopahurumende mari yokushandisa kuita chinyi. Saka pana makakatanwa ipapo
chii chinoitika kana government shutdown iyi ikatora nzvimbo?
Chinoitika kana government shutdown ikaitika ndochokuti icho America ichatadza kunge ichi hurumende yeAmerica ichatadza kunge ichibhadhara vamwe vashandi vaya. Vamwe vashandi vaya vachabva vatorega kuenda kubasa. Asikozeta washandi vadapotaura vokuti vokuma uto vokuma security agents akasiyana siyana kunga kuna na FBI kuna na CIA na mambo mapaza akasiyana siyana bamwe anobona nezve security yenyika vanenge vachigoenda kubasa vasingabhadharwi. Zvekare chimwe chinoitika ndechekuti America inozotadza kunge ichibhadhara zvimwe zvikwereti zvayo zvainenge iinazvo kune dzimwe nyika kwainonge ichitenga zvakasiyana siyana zvikava zvaana peturo. Zvinozoita izvo kuti idzaswe pa scale imwe yavakwereti vanokwanisa kubhadhara zvavanenge vachibhadhara.
Chiri kutadzisa kuwirirana muparamende yeAmerica pamusoro penyaya iyi chii?
Ndiwo mafungiro akasiyana kuti maRepublican vanenge vachitivo aiwa isusu tinoda kuti mari yabati munoda yekupa Ukraine ngapa chipindawo mari yokugadzirisa border kumasouthern states uko, nokuti kana mukasaisavo izvozvo zvatatichidavo isu imi musingazvidi hativoti.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica mushini wafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makaita 1 makaita 1 paStudio 7. Inini ndaida kumboreketa semwana wekuchipinge kuti andabaningi sithole vakaifirawo Zimbabwe vakairwirawo asi tozwa kuti kwamahachi yei mopwanya mhatso dzevantu. Saka ana sithole vaishandirei nguva yeshe kana moti pukanyirawo mhatso paonei pakadai ngapapo musatitaurirawo ndau yekugara. Togarawo mushango here? Togara mugomo here? Muve nezuva rakanaka.
Gulugu tu paStudio 7 makasimba here, makasimba here vajonga. Ndinoitwa Ivan Fesov, ndiri pano paJoni kuchemo chichemo kana muchitaura pamari idzo dzemunyika na makununu matatu chichi munofanira kuisoka nemamount tinzwisise kuti amount mari inoti idzo dzidzo dzechiwanhu shona noti tinetsei. Makatauro kana muchitauro momhadziso nekuchirungu tozva kuti mari yamuri kutaura nezvayo. Tinotenda pano paJoni, tatenda paStudio 7 mbape makabata makadaro. Ini wenyu Face Off Ivan truck driver.
Makadi henyu vashamarari veStudio 7, tinokutendai kwazvo nokuti pakurira chirongwa kwamunoita misisi yamazuva. Dai Mwari akuwedzerai makore nemisi yakaonda panyika. Ini hangu ndingone damudziko nekuchema kwazvo kumukuru wedu uyu vamunangagwa. Dai vatinzwira tsitsi vakomana nokuti tatambura nhamo yatishuura chaiko. Mabasa hakuna. Iye zvino tiri kuno tiri kungotambura zvezvakare ivo vachitiwada kutonga kusvika madhongi amera nyanga. Dai vatibatsirawo ipapo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvemabasa zviri kuita kuedza kuzvisimudzira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende yoziya dambudziko rekushomeka kwemvura muBulawayo. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rarasa mhosva yanga yabatwa nayo vaive mumiriri weMount Pleasant mudare reparamende Muzvarifadzai Mahere yekuti vakatenderedza nyaya yemanyepo. America yobatsira kurwisa dambudziko remhirizhonga mudzimba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, iva inesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Chris Gande.
Soko isika